manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 27/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeCCC dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare dzinopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus ari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe svondo rinouya. Nepenyuro ye Voice of America Studio 7 inosvitsa makore makumi maviri ichitepenyura muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare ra Major Street remuHarare Nasi atambira chikumbiro chenhengo makumi maviri neshanu dzebato reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nhengo mbiri dzedare reparamende dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare masvondo maviri adarika chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Nhengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashora mutongo wavo pachikumbiro ichi mutongi wedare muzvare yokai dzuda vati hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvakapiwa nevachuchisi venyaya iyi zvinokodzera kuti vasungwa ava vanyumwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo muzvare dzuda vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga mushure mekubhadhara zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika pamunhu kana kuti 30,000 RTGS semari yechibatiso. Asi vana soro jena vaviri vari pakati pevasungwa ava vabuditswa pasina mari yavabhadhariswa uye vanzi vasazvipire kumapurisa sezvaitwa vamwe vese. Muzvare dzuda vaenderera mberi vachiti zvapupu zvehurumende zvakapa ufakazi wakasiyana mudare uye umwe wemapurisa akasunga vanhu ava akaudza dare kuti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye havana kukanganisa kusungwa kwavo nemapurisa pavakasungwa mubudiriro. Rimwe remagweta evasungwa ava vakudzai kadzere Zimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Mutongi amai yeukaidzida vabvuma kuti vasungwa vabudiswe nechibatiso che 30,000 ndobva vabvumawo zvakare kuti vasungwa vechikuru umwe ane 72 umwe ane 81 vabude vasina kubhadhara mari.
Vakadzere vatiwo sezvaturwa nedare zviri pachena kuti vasungwa ava havana mhosva yavakapara.
Hapana nyaya iriko apa kana kuti tingati haisi nyaya ine udzamu chaiwo sezvo tiri kuona kuti kana umbowo chaiwo hapana nyange iye mutongi abvumawo zvechokwadi kuti vanhu vanga vari paprivate residence vachitawo eprivate meeting.
Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika. Vakatiwo mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala vanofanirawo kuburitswa muhusungwa.
Isu semusangano panyaya yevasikala tinoti sekupiwa kuri kuita vamwe vese bail vasikala vanofanirwa kutongwa vachibva kumba nokuti ndo zvinotaura constitution. Nhasi mudare koti yataura kuti bail inofanirwa kupiwa munhu woga woga unless kana pane macircumstances kana kuti zviratidzo zviripo zvinoita kuti munhu iye asapiwe bail. Vasikala vakangofanana nemachange champions ose nemazimbabweans nevagari kana kuti macitizens ose ngavapiwewo bail. Hapana chikonzero chinoita kuti varambe vachitongwa vachibva kuchikurubi. Saka tinoramba tichiti vasikala ngavasvingo.
Pakati pevasungwa ava pane mumwe anonzi akabatwa nechirwere cheCovid-19 ari mujeri, zvakakonzera kuti vekumajeri vamugarise kwake ega senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mujeri. Pavasungwa ava pane vakwegura vaviri vanonziwo havasi kunzwa zvakanaka, uye mumwe wavo ane makore makumi masere nerimwe chete ekuberekwa. Paakanzwika chikumbiro ichi mudare, magweta evasungwa ava akapomera mapurisa mhosva yekusungawo nevanhu vaizvifambirawo zvavo mumigwagwa yemubudiriro vasinei nechekuita nemusangano weCCC unonzi waipindwa nevamwe vevasungwa ava. Asi mapurisa akati vose vakasungwa vaiva pamusangano uyu uye vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyelo dzakanyorwa zita rebato reCCC. Nhengo dzeCCC idzo dzinosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya dzakasungwa dziri pamba pemumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta dzichiita musangano wekomiti yebato radzo unodaidzwa kuti Presidential Assembly. VaMachingauta vakazozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa mudare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive kuti vaitsvagwa nemapurisa. Nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa dziri makumi maviri nenhanhatu, asi mumwe mwana ane makore ari pasi pegumi nemasere akaburitswa muusungwa kare achiiswa mumaoko emagweta ake. Zvichakadai, vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwi kutsvaga mvumo yekuita musangano wemakomiti ebato ravo kana usiri musangano unenge uchiitwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus vaAlexander Lukashenko vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu svondo rinouya. Rwendo urwu runonzi rwakanangana nekusimbisa ukama wagara uri pakati penyika mbiri idzi. Zimbabwe neBelarus dzinonzi dzinodyidzana zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika, zveupfumi, zvezvicherwa, mukurima pamwe nekudzivirirwa kwenjodzi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana anoti ari kufadzwa nekushanya kuri kuita nhumwa dziri kumiririra America dzechidzimai muAfrica munzendo dzakanangana nekusimbiridza ukama hwenyika yeAmerica nenyika dzemuAfrica. Gurukota rezvemari amai Janet Yellen vapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu muSouth Africa. Mumazuva avo gumi ekushanyira nyika dzemuAfrica, amai Yellen vakashanyirawo Senegal neZambia. Ukuwo mumiririri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vari muMozambique pari zvino, uko vasimbisa nezvekukosha kwekudyidzana kwenyika iyi naAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana, amai Lucy Ndongwe Chikore vesangano reMTC Educate a Girl Foundation.
Ini ndinoona sokuti kushanya kuri kuitwa na Secretary of Treasury Janet Yellen na Ambassador Linda Thomas Greenfield kunyika dzedu dziri muAfrica zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vange vachiona zvinhu zviri kuitika on the ground uye vachikurukura nehurumende sezvakafanana na Ambassador Linda Thomas Greenfield vachikurukura neCivil Society.
Imi semadzimai anorwira kodzero dzevanhu nevanasikana uyezve muine sangano rinoshanda kuZimbabwe, shuwiro yenyu ndeyei? Takanyanyotarisa kushanya kwemadzimai ava vanova nhumwa dziri kubva kuAmerica dzichishanya muAfrica. Makatarisa nyika yeZimbabwe uyezve nhuna dziri kusangana idzo nemadzimai nevanasikana munyika iyi, tichiona isu kuti nhumwa idzi amai Yellen naAmbassador Thomas Greenfield havasi kuzowanikwa vari kushanya kuZimbabwe pari zvino?
Zvinhu zvakanaka zvikuru zvendaishuvira kudai zvaikwanisika dai kutanga tine ukama wakanaka senyika ne nyika zakaita sana United States zvitaigowani kwao vachisvika kumusha kwedu zvichigozobatsirawo nevanhu vari pasi who are on the ground vanenge vachidawo kubatsiridzwa mune zveupfumi mune zvenyaya dzehutano mune nyaya dzeclimate change nyaya dzavari kubatana nadzo munzvimbo dzakasiyana siyana takatarisana nekunana Zambia kwavasvika vachionawo even maprojects avanobatsiridzwawo hurumende mukuumbiridza health sector yavo nana South Africa pavari kutaura nenyaya dzemagetsi zvinyuwa dzakatikoshera in the 21st century panyaya dzeproduction and also economic growth.
Avo vange vari amai Lucy Ndongwe Chikowero vesangano MTC Educated Girl Foundation vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 vari ku Wisconsin muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuKinshasa muDRC vanga vachigadzirira nhasi kushanya kwaPope Francis kwanga kwave nenguva kwakamirirwa paurongwa hwavo hwekushanyira nyika iyi pamwe nemuvakidzani wayo South Sudan Shondo Rinouya. Pope Francis vari kusvika muKinshasa musi wa 31 ndira. Mukuru wemauto European Union nasi ati Russia iri kuisa hondo yemuUkraine pane chimwe chidano ichingorwisa zvisina tsarukano vanhuwo zvavo nemaguta senzira yekutsividza zvisungo zvakatorwa neNATO nevainodyidzana navo zvekuendesa zvombo kuUkraine mukutsigira hondo iyi. Bazi rezvekurima kuburikidza neboka raro rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvezvipfuwo Veterinary Services VET rinoti rachaita zvose mukuedza kupedza pamwe nekumisa kupararira kwechirwere chiri kuuraya mombe zvakanyanya munyika cheJanuary Disease. Nunurai Jena anotipanya iyi.
Mugwaro ravakaburisa nechitatu sondorino mukuru mubazi iri Dr. Joseph Chinyika vakabvuma kuti wandu wemombe dziri kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheJanuary Disease huri kuwanda mumatunhu ose ari kunaya mvura zvakasimba munyika kunyange vasina kupa uwandu hwacho. Chirongwa chekurwisa chirwere cheJanuary Disease chinonzi National Declaration of War Against January Disease icho chisarisha parurwa zviri pamutemo. Asi patabvunza kuti mombe ngani dzafa munyika kusvika pari zvino Dr. Nyika vanoti kusvika chishanu svondo rapera mombe dzinodarika 403 kana kuti 403 dzainge dzafa mumatunhu maduku emudunhu reMidlands chete.
Report you which is just a week here. It was the first 3 weeks. We get our report every week. That I had 403 in the last that have the accumulated quarter. I mean number is just one among one. But if I got to that the whole numbers are coming down.
Dr. Nyika vanotiwo vanovimba kuti vachakunda chirwere cheJanuary Disease sezvo vari kumanikidza varimi kuti vadzibise mombe dzavo katatu pamasondo maviri zvichienzaniswa nezvagara zvichiitwa zvekudzibisa kamwe chete pasondo. Pamusoro pazvo vanoti vane mishonga inokwana gore rino vachiti vane mumwe mushonga wekuzora mombe kuti dzisarumwe nezvikwekwe unosvika makirogiramu miriyoni imwe chete nechidimu kana kuti 1.5 miriyoni kirogiramu.
Oya tendine kutobvidzisa mombe zvakasimba 3 times in 2 weeks. When the normal dipping regime for this time of the year in a very weekly dipping. 1.5 million kg.
Dr. Nyika vanoti vose vasingadzibise mombe vachasungwa sezvo mutemo uchivabvumira kusungisa vakadaro.
Vanhu ngavadzibise mombe. Mutemo unotitendera kuti tisunge vanhu vasina kunge vadzibisa mombe Italia. Rather, engage, bring awareness, education, and some other compliance. Things are looking good.
Mudunyo rematona lendwezi chirwele che January disease chilonzi chave mumachunu matiki mana anochi urungwe makonde chegutu ne mondorongezi asimukuru weboka revet mudunu Dr. Tokozanswela vanoti havasati vapedza kufamba matunhu ose kuti vazive uwandu hwemombe dzafa mudunhu rose.
It has become, you know, the provinces were 76, one trigger on the ground. So that's the next 2 weeks. When that Pamba goes to Europe, some distance, not all of them are fast.
Mumwe murimwe kuhurungwe vagramu sose avakambofiru wale mwombe nanatu gorela pera kukasara mbili chete vano timishonga we dibe uru kushandiswa iye zino hausi kushanda zakanaka sezo mwombe viru kufa kunyange zichidiba
zangu danganaka zasara tuka zanga za pera taispria matibari pari taispria bati mshonga ichi waka kuri wani
Mumwe mugari wekusanyati vanomo gore vanoti hurumende haifanirwe kungonangana nechirwere chejanuary disease chete vachiti musanyati manesa nechirwere chemombe chered wet icho chinoonekwa nekuita weti neropa.
Red water ndo iri kunoti January disease. Red water pane dzakatombofa mazuva ano. Red water inoita muweti neropa.
Chirwere chesailoriosis chinozivikanwa zvikuru nezita rekuti January disease chimwe chezvirwere zvakawanda zvinobata mombe uye chinotapurirwa nezvishambwe kana zvikwekwe zvemunzeve izvo zvinozopedzwa nekudhibhisa mombe mumvura ine mushonga kana kudzizora mushonga. Zimbabwe yakamboita mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy icho chakatanga muna 2019 chakapera gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nepenyuro ye Voice of America Studio 7 nasi yashuta makore makumi maviri ichitepenyura muZimbabwe veruzhinji nenyanzvi mune zvematongero enyika vachiti inoita basa guru mukuburitsa nhau dzisina kwadzakarerekera. Asi hurumende yeZimbabwe ichiti Studio 7 inotepenyura zviri kunze kwemutemo uye inofanira kutevedza mitemo yekutepenyura nekufambiswa kwemashoko muZimbabwe. Godwin Mangondla anotipanya iye zvisere.
Owen Hiwayo avo vanoti vakatanga kuteerera Studio 7 muna kukadzi 2003 vanoti vakapinda murudo nayo kusvikana nhasi nekuti inoburitsa nyaya dzinodiwa neveruzhinji.
Saka nyaya dzatainzo dzaimos dzidivi rimwe chete asi Studio 7 yakakwanisa kuenda kumaruva nekuti vamwe vanhu vakatanga kunzwa kuti kune rimwe divi pane nyaya yega yega pane rimwe divi rinotariswa hautarisi divi rimwe chete.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri mubato guru nopi Kisa, Red Citizens Coalition for Change, Vagift, Ostalo Siziva, vakorokotedza Studio 7 kusvitsa makore makumi maviri chitepfenyura muZimbabwe, vachiti bato ravo rinotsigira vatapi venhau nemakambani anoita basa ravo zvine umhizha vasina kwavakarerekera.
Tinofungidzira kuti Studio 7 iri kubata basa vachifambisa shoko vachitarisa zvatinoita zvatinogona vachitarisa nezvatisingagoni nekuti ndo basaka revanotapi venhau.
VaWitness Dube mutauri webato reMovement for Democratic Change vakurekodzidzawo Studio 7 nekuita nguva yakareba ichitepfenyura munyika vachiti zvainge zvakaoma kuita izvi kubvira payakaenda pamhepo kekutanga muna 2003.
But taona basa rabatwa ne Studio 7 rekuti inopa mashoko asina isina kwayakarerekera.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatapadzwa mugwadi vati
pamakore makumi maviri aya chandingangoda hangu kukudzidzisai zvishoma ndezvekuti munoziva here kuti ndekuteererwa kwainoitwa Studio 7 kuno kuZimbabwe inotibatsira kwazvo ikatangavo kupromota nyaya dzorunyararo nyaya dzekuti tirege kuita mhirizhonga nyaya dzokupomerana zvisina maturo nyaya dzokurudzirawo vanobva kune dzimwe nyika kunyanya vanobva kuAmerica ikoko chero vakatipa zvirango zvoupfumi havarambidzwi kuuya kuona dhamu redu rekaribha kana kuuya kumapopopo edu kuvikfos kana kuona mhuka dzedu
mukuru weGreat Zimbabwe University Campus Radio vaGolden Maunganidze vatenda vatapi venhau veStudio 7 nekuramba vakashinga vachipa veruzhinji nhau apo hurumende yainge yakasunga masaisai
commitment iyoyo yakakosha chaizvo vanhu vazhinji vari muZimbabwe nhasi vanopembera nekuziva zvinhu zvakawanda kubudikidza nebasa rakaitwa navakomana nevasikana ava
vamwe vatapi venhau vakatanga neStudio 7 vanosanganisira Stanley Karombo naMichael Kariati uyo anoti zvainge zvakaoma kushandira Studio 7 panguva yakatanga kuenda pamhepo
Asi kuzvino izvi vanhu vave kumhanyira kuda kutaurwa navo nemhaka yemukurumbira wave neStudio 7 iyo veruzhinji vanoti inotaura chokwadi munyaya dzematongerwo enyika
vanongorwa nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo nepenyuro yeStudio 7 yakaita basa guru rekusvitsa nhau dzemuZimbabwe kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvike nepfenyuro zhinji dzemuZimbabwe nzvimbo zhinji munyika zvikuru sei dziri kumiganho nedzimwe nyika hadzina masaisai asi Studio 7 inosvika kunzvimbo dzese idzi ichishandisa masaisai eshortwave vamudzengi vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa maresinesi akawanda Studio 7 inoramba yakakosha nekuti inopa mativi ese panyaya dzayo
Hatina dzimwe nevenyuro dzinobudisa zvinhu nomonomo asi iyo Studio 7
kubvira payakaenda pamhepo Studio 7 yange iri kushoropodzwa nehurumende ichinzi inoshandiswa nehurumende yeAmerica kuita zvido zvayo nekutsigira zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika iyi mutevedzeri wegurukota rezvekuburutswa kumashoko vakindness paradza vanoti Studio 7 ichiri kutepfenyura zviri kunze kwemutemo
Studio 7 ingava nemakore 20 ingazvitembedza kuti ane makore 20 asi iri kutepfenyura muno muZimbabwe zvisiri pamukero saka tinoti ngaiuye tava vakatiporera tsamba tikati uyai titaure ndikatova onlaini vakauya vakationa mahosi mangu tikataurirana kuti uyai kuno muZimbabwe
Voice of America yakaparura Studio 7 musi wa27 ndira muna 2003 nechirongwa chaitepenyura nechirungu kwemazuva mashanu kubva mubvuro kusvika chishanu yakazovandudza zvirongwa zvayo yave kutepenyura neshona neisi ndevele kwesvondo rese ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja
Iko zvino regai tikupei mashoko abva kwamuri imi vateereri veStudio 7 pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu.
Halala 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 Studio 7 halala happy birthday Studio 7 iwo wakaberekwa mugore ra 2003 musi wa 27 ndira nhasi uno wasvitsa makore makumi maviri 20 years musi wa 27 ndira January 2023 tinoti halala 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 Studio 7 kuhalala iwo wakaberekwa ne Voice of America iwe Studio 7 ukabereka vana vako vaviri matwins anova ivo mapatwa VOA story na VOA ndevele nasuno tinofara nokupembera nokuda kwevana vako vanoshanda basa guru kwazvo vanobata panyika dzino dzose VOA shona anopinda na 7 o'clock kubva mvuro kusvika svondo na 7 o'clock yoga yoga VOA ndevele wo achipinda na half 7 kubva mvuro kusvika svondo manheru oga oga tinoti kura Studio 7 kura iwo wakauya panyika dzino vanhu vakawanda vachikutorera pasi vachituri murevi wenhema nasuno tinoona mabasa ako hazara pasi pezuva hakuna umwe munhu anobata sokubata kwako unotaura zvose zvakasiyana sida siyana vasida vasingadi tinoti happy
Studio 7 vashamarari management nhavo vese vanoshandira Studio 7 nhavo vese vanoiteerera makorokoto 20 years vanhu vakashitsungirira Studio 7 ichatanga tatisikanyatsikuibata pamasaisai uye yaitorwa sestation yemareactionaries asi nhasi uno zviri pachena kuti tose vanotonga nevanotongwa tiri kukwanisa kutaurawo pastudio apa tichinzwa mashoko achisvikawo kuku kune avo vese vasingakwanisi kunga vechinzwa nyaya dzakadai paZBC. Tinengado kungotaurira veTriple C kuti honai pane Studio 7 asi tsungirirai iwo tsungirirai Zanu PF yapererwa uye yakurohwa nehana.
Makorokoto Studio 7, makorokoto, makorokoto wa shamarari, makorokoto wa shamarari wakatanga ni Studio 7 wana reichoto ndimi ake umakaliele, makorokoto ne kwa muri imwe wana blessing zulu na jonga kandimiri, makorokoto kuna na gizduwe, makorokoto kuna na sandra nyaira, makorokoto na na peche njirisere, univangwe wa shamarari wa ninge wari mjiri. Mbapwe mingita wana singrai madondo aiwa Studio 7 kwa tiri ino tuu zafi nusaka zama uye Studio 7 chirongwa chinobata nika zose chaka siyana ni ZBC nukuti ZBC ino kubata chete kashinji Mbapwe haiko niwo kubata kunze sata saizozo ino gona wokuti isuti zive kutiche wana wanu wa siri kumba waka bakumusha wali kune zime nika wane umbo wano kona kutiwa
Ayo angari mashoko enyu vateereri veStudio 7 amatumira kuno pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tinotiwo makorokoto kwamuri tichitenda nekuramba makatitsigira kwamunoita. Tine chirongwa chesvondo rega rega chatinokupai nyaya dzinenge dzichiitika mune zvemimhanzi. Nhasi tiri kukupai nzwisa yekambo kemuimbi wechidiki watichakupai hurukuro yake izere svondo rinouya achiri kusimukira Elvis Nyakutsikwa anozivikanwa neremagitare rekuti Elpa Next Sequels. Ane nziyo yake itwa inonzi Takayambuka ndiyo yatichati tionekane nayo nhasi tinzwe yachirova. Chirongwa chedu che Live Talk na 8 Maneru nasi tiri kutaura nezvekushanya kwenhumwa mbiri dzehurumende yeAmerica kunyika dzemuAfrica. Tichatarisawo kusvitsa makore makumi maviri nhasi kwenhepfenyuro yeStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo dzeTriple C dzakasungwa kumusha webudiriro muHarare dzabvumidzwa kupiwa kubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street mushure nekugara mujeri kwemasvondo maviri. Mutungamiri wenyika ya Republic of Belarus wa Alexander Lukashenko votarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndine Evans Zininga ndokusiyai muina Gaina Gumede.
Soko isika tisenda baku VOA.